Umwe akanga anyoresa kuitira kuti azovota, amai Penelope Kacheche vanoti vakatadza kuenda kunovota kumusha nezuro nepamusana pekuti vakange vasina mari.
Tachine shungu chaizvo zvekuda kunovota, asi baba vakandirambidza vakati handina mari kuti ndiende kumusha. Nekuti vanosapota rimwe bato, ndosapotawo rimwe, saka vakaona kuti maybe ndikaenda vakandiendesa kumusha, ndinganovhotera rimwe bato risiri ravo ivo ravanosapota. Saka ngondiri pano, asi shungu dzekuti ndekuti kuti unovhota dzanga dziripo.
Muzvare Melody Chivunze vanobva kuChipinge asi vachishanda nekugara muSouth Africa vanoti vakatya kuenda kunovhota sezvo vaifunga kuti sarudzo idzi dzichaita mhirizhonga.
Miro yangu yanga iri kuti ndiende kundovhota kuZimbabwe, asi ndakakundikana nenhau yebasa ndakatoregister. Chimwe chandanga chichika futi ndechekuti ndikaenda kundovhota kuZimbabwe kunogona kuita mheremhere pasarudzo mbiri dzadzichiitika idzidzi, ndogona kuzokundikana futi kudzoka. Saka ndisina kukwanisa kuenda kundovhota.
Va Samson Matimba avo vanobva kuChiweshe vanotiwo vakange vakatarisira kuti bato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa richavabatsira nemari yekufambisa sekuvimbisa kwarakange ramboita. VaMatimba vanoti mari yavanowana ishoma zvikuru.
Handina kukwanisa kunovhota kumusha nenyaya yekuti ndinoshanda kusecurity company. Ndekusecurity company kwacho ndinohora musi wa7. Saka mabhazi akanga apromiswa rachazotitora kuno kuhana kuya. Ndakanga ndatokumbira off kubasa kuti ndirikuenda kumusha kunovhota, but hazvina kukwanisika kuitika izvozvo. Saka ndinokumbirawo vari kuvhota ikoko vazivepo kuvhotera, sekutaura kwakaita Bobo wedu akatitungamirira for 38 years, vazivepo kuvhotera kuti vachinje maitiro, toda kuvhoterwa naChamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuMDCT kuti sei isina kuzadzikisa zvayakange yavimbisa nhengo dzayo. Mumwe mugari wekuSouth Africa vaRomeo Manunure vanoti vakange vanyoresa kundovhota sezvo vaida zvikuru kusarudza mutungamiriri wavanoda, asi vanoti vakakundikana nekuda kwekuti havana kunge vapiwa mukana wekundovhota kubva kubasa kwavo.
Nechimwe chiri chakatika kuno kuSouth Africa, sevamwe vagari muZimbabwe takaita problem kuti takaregister kuvhota, but hatinazokwanisa kuti tiuye kuti mabasa tinoshanda hatinapiwawo madhezi ekuti tese kwase kuuya ikoko. Uyezve nyaya dzemari dzekuti tikwase kubhadhara transport yekuenda nekudzoka ikoko takaona kuti mari dzacho dzee dziri shoma. Saka ndozvakaita tikundikane kuti nevamwe kuZimbabwe.
Vamwe vanoti vakakundikana kunovhota nepamusana pekuti havana magwaro ekufambisa. VaShepherd Maduna vanoti havana kuda kupedza nguva yavo mukunyoresa kuvhota nekuda kwekuti hapana zvazvinosandura sezvo hurumende iripo yakagara yakakunda kare.
Ini handina kana kutomboregister kwacho nekuti ndakaziva kuti zvakaorganizwa kudhara, region yakaorganizwa kudhara. Handingaweste mari yangu kubva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe 800 rand. Ndichiziva kuti mavoting akatorigwa kudhara. Munhu wandaida kuvhoterwa wacho ndiye ari kutorigwa. Saka ndezvemanga-manga.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza, vanoti vanhu vakawanda havana chivimbo nehurumende ZANU-PF chekuti ingaremeregedza zvido zvevanhu.
Maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe havana kuenda kuZimbabwe kunovhota nekuda kwezvikonzero zvakawanda-wanda. Chikonzero chokutanga chandinoona ndechekuti vazhinji vari muSouth Africa vari maZimbabweans havana mabasa akanyatsotsarukana. Saka kumbosiya basa munhu achienda kuZimbabwe zvinoreva kuti anogona kurasikirwa nemuhoro waanga achifanira kuwana, uye iko kuenda kwacho kuZimbabwe inoita kuti arasikirwe nemari. Chechipiri chandinoona ndechekuti vana veZimbabwe havana kugutsikana kuti zvechokwadi chokwadi. Isarudzo dziri kuzoitika idzi dzine isarudzo dzichange dziri pajekerere. Vanongofunga kuti sezvanga zvichingoitika kare nakare vakabiridzirwa. Saka vana vasati vanyatsogutsikana kuti zveshuwa-shuwa mafree and fair elections anogona kuitika kuZimbabwe. Saka vakangomira vachingoona kuti zveshuwa-shuwa here zvinoitika. Pada maelections achazouya vanhu vaona kuti zveshuwa pane zviri kuitika, ndipo patingatozoona shanduko vanhu vakawanda vachiuyawo kuzovhota. Chekupedzisira chandingade kutaura ndechekuti vamwe vanhu havasi kunyatsofara nevanhu vari kukwikwidza. Vamwe ndovanopavaripo apa hapana vanonyatsovagutsa. Saka zvaitawo kuti vamwe vasaone chikonzero chakanyanya chekuti vaende vanovhota kuZimbabwe. Vamwewo havana kupuwa mukana nekumabasa kwavanoshanda, nekuti ikonomi yeSouth Africa ichiri kushanda chaizvo. Saka kuti munhu awane nguva yekumbo yabasa achienda kunoita zvakaita sekuvhota hongu nguva yacho ningiripo asi zvinogona kuita kuti basa risarire kumasure saka vamwe vangu sarudzwa kuti ai regai tinongozoona zvinenge zvabuda musarudzo
zvichabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika zvinofanirwa kuziviswa mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo ndakamirira studio 7 muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.